Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yeino misoro yena udzedu dzanasi chishanu chikumi 22-2018. Mutungamiri wezano PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nevatsigiri vavo kugwanda Matabeleland North vachitsvaga rutsigiro uko vanonzi vatanga vapa varimi matsiru anodarika chiuru nemazana matanhatu. Mapato anopikisa anoti uyu muitiro wezano PF kushandisa zvinhu zvehurumende mukutenga mavhoti musarudzo dzichaitwa. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoita musangano wekutsvaga rutsigiro mudunhu reMidlands. Zimbabwe Electoral Commission ZEC inozivisa mazita emakambani achadhinda mapepa ekuvhotera, asi musangano uyu wavhiringidzwa nerimwe bato riri kunyunyuta nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu necommission inoona nezvesarudzo iyi. Vari kukwikwidza vakazvimirira kumasvingo eBen vanoti vane mukana wekukunda mapato makuru vachiti kusawirirana kuri mumapato aya kuchapa kuti akundikane kubudirira musarudzo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa kutsvaga rutsigiro kuri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 kilowatts pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tichatarisa zviri kuitika mumapato ayo ari kutsvaga rutsigiro. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.